Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 23 gumi guru 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Gwaro ratatura kune mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rasainwa nevatungamiriri vemaUN ese anomirira varayiridzi muZimbabwe. Gwaro iri ratatura muhofisi mavo.
Masangano anomirira varayiridzi anosvitsa gwaro rezvichemo zvavo kumutungamiri wenyika vachivakurudzira kuti vapindire mhurukuro nevarayiridzi.
Munhu anouya achitaura achiunganika kuti ikonomi yastedraiz hakupi, saka hapana tatanzwa pane zvavataura. Kungokopota kunongedzera vanhu kumasanctions kuti maNPO ndo arikanganisa nyika, asi tiri kuitwa chaizvo chaizvo kuti upenyu hwevana vemuZimbabwe huenderere mberi.
Vamwe vanoti zvemamiriro akaita zvinhu munyika zvakataurwa navaEmmerson Mnangagwa neZuro hazvina kana chokwadi mukati.
2.2 million people were expected to die. We closed up the greatest economy in the world in order to fight this horrible disease that came from China. It's a worldwide pandemic. If you notice, the mortality rate is down 85% and we're fighting it, and we're fighting it hard.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevavari kukwikwidzana navo vaJoe Biden vaita dhibheti ravo rekupedzisira pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi matatu nevatanhatu 236, neZuro vanhu vanoita makumi maviri nevanomwe 27 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava gumi nevashanu 15 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vamwe gumi nevaviri 12 vachinzi vakadzoka kubva kuBotswana. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nemumwe 51 vafane chirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana maviri ane makumi mana nevaviri 8242. Vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevaviri 7742. Masangano anomirira varayiridzi neZuro akabatana akanyora gwaro ravakaendesa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Gwaro iri rinotsanangura zvinhu zviri kutadzisa varayiridzi kuita basa ravo, richiti varayiridzi vanokumbira kuti vaMnangagwa vapindire munyaya iyi sezvo makurukota avo ari kutadza kubudisa chibvumirano kana chimwe zvacho muhurukuro dzese dzavaita nevamiriri vevarayiridzi. Mutungamiri werimwe remasangano aya reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti vatora danho iri sezvo vachida kuti mutungamiri wenyika azvinzwire zviri kuvanetsa, vachiti varayiridzi havasi kuramwa mabasa asi vari kutadza kuenda kumabasa nekuti havana mari.
Gwaro ratatura nhasi kune mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rasainwa nevatungamiriri vemaUN ese anomirira varayiridzi muZimbabwe. Gwaro iri ratambirwa muhofisi mavo rikatambigwa nevanoshanda navo.
Chii chamunotarisira kuti chibudiswe negwaro iri?
tirikutarisira kuti zvinyunyuto dzedu dzatatara dzinosanganisira kuti kubhadharwa mari yedu USD 520 yatangotachema naminister of finance nevamwe makurukota vachitadza kunzwisisa ichazonzwikwa nemukuru wenyika sezvo ari anonzi munhu anoteerera zvido zvevanhu kunyanya. Tirikutarisira nyaya yesafety yemumaschools kuti hurumende ichazadzisa zvatanzwa tichitaurwa naivo president nhasi pavaita state of the nation address vachiti vachawedzera zvavanogona kuita kuti vanhu vave safe mumaschools kubva kucovid nekuti vakwanise kuwanawo mushandiro wakanaka. Tirikutarisira kutiwo pane atinoti maeducation sector specific allowances anofanira kunge achipiwa varayiridzi. Tirikutarisirawo kuti panoverekwa kugaruro redu napurezident vachataura namakurukota avo kuti nyaya iyi igadziridzwe maallowance evarayiridzi aane nguva asina kureviewa nemamwe akanguri anzi anofanirwa kupiwa asiri kupiwa kuti achitanga kupiwa kuvarayiridzi zvichienderera mberi.
Zvimwe zvamataura mugwaro iri ndezvipi?
Tangodomoo nyaya yekunyanyisiyana kwemuhoro wedu nevamwe vanoshandira hurumende zvakanyanya. Tichitarisa kuti zvatikori vashandi vehurumende tese totarisa kuti mutungamiriri wenyika achatiremekedzawo. Akatipawo muhoro unoita kuti tirarame sevanhu, zvikoro zvedu zvisaparare, zvikoro zvisavharwe, varayiridzi vaende kumabasa vakasununguka.
Ko kana vakasapindura moita sei?
Tichange tichingotarisirawo kuti mutungamiriri wenyika achatideedza kuti tiite hurukuro sezvo hurukuro dzatakamboita nemamakurukota dzisina chadzakazvara. Tichatarisira kuti mutungamiriri wenyika achatideedza pahurukuro pavhiki yatiri kupinda izvikoro sezvo zvikoro zvaakutowedzera kuvana vari kuuya kuzvikoro. Asi kana vatadza kutidana kuti tiite hurukuro, tichazvisara tisina chimwe chekuita kunze kwekuenderera mberi tisingaende kumabasa. Chepiri, tichazodzimara takumanikidzwazve kuramba tichiunganidza vanhu mastreet vachikumbira kuti hurumende dai yagadzirisa nyaya yedzidzo kunyanya pakunyaya yekugadzira muhoro wevarayiridzi kuti vadzokere kumabasa vashande vakafara.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika vachiti hurumende yavo iri mubishi kugadzirisa nhunha dzevashandi vayo pamwe neupfumi hwenyika uhwo vanoti hwavi kuita nani. Tabata sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro pemashoko akataurwa nemutungamiri wenyika.
Hapana chavakataura vakura ava, hapana chavakataura ivana havatateerera nekuti murume uyu paanouya kuzotaura hapana chaanotaura, zvinenge zviri nhema dzega dzega. Sekudiko zvino anga achitaura kuti iye vakataura kutiwo ikonomi yedu yastabilize. Yastabilize kupi? Ndo maprizes achiita chamuramba mhuru. Vanhu havasi kukwanisa kana kupata kana kuti vatenge chingwa chacho, havasi kukwanisa. Mabhazi ari kudhura, maticha kuzvikoro uku ndo vanodzidzisa vana vacho. Maschool fees haasi kupatika, haatangike. Haukwanise kana uri ticha kuti uendese mwana wako kuchikoro. Asi mumwe munhu anouya achitaura achiudza nyika kuti ikonomi yastabilize. Yastabilize kuti? Saka hapana chandanzwa pavati pane zvavataura. Kungopopota kunongedzera vanhu kuti masanctions, kuti maNGO ndo ari kusanganisa nyika. Asi chiri kuitwa chaizvo chaizvo kuti upenyu hwevana vemuZimbabwe huenderere mberi. Hapana chataona.
Saka munoti mimi zvavakataura zvese hazvina
manyepo, hazvina maturo uye manyepo. Vari kutaura nyaya yecorruption kuti kunenge kuine zero tolerance corruption. Havasi kuzodzokera kumashure panyaya yecorruption. Hapana kudzokera kumashure kwavaita nokuti havanambobvira vaenda mberi. Hapana munhu akambosungwa kubva vamunangagwa pavakapinda. Vakavaona vanhu vose vachisungwa, minister of health akasungwa iko zvinezvi ari kunze. Vanhu vakatomupomera mhosva, vanhu vakatotaura kuti ari kupa mari. Ndo vakatogara mazuva makumi mana nemana vari mutorongo nekuti vanga vataurirei kuti munhu uyu akapa. Saka hapana chavari kutaura chokuti hanzi corruption iri kugadziriswa. Hapana zvine zvamasanctions zvavari kutaura izvi. Sanctions hombe rakuvadza vana vezimbabwe, ruri kutambudza vana vezimbabwe. Icorruption iri muzimbabwe yavanga vachinepa pastate of the nation kuti vari kugadzirisa, iyo isiri kugadziriswa.
Saka mungati kubva zvavapinda pahutongi hapana chimwe chavakamboitawo chiri nani here?
education. So kuna wamunangagwa, apana kana zavati ikira. Kutangula kwega.
Saka apana chama kambubata ere, mune zavaka taura, chamuno tenderana navo.
Apana tango tenderana navo. Zero kuru zavaka ura, je ekonomi, varu punyeko kujaste preza, na punyeko. Nyeema NGO, ya varu kutawa kuti, varu kutanganisa vika. Yo wanu varu kuto, ya kutiba anawe Zimbabwe vararani. Yo wanu varu kupatila anawe Zimbabwe, varu kuita utika kutipinde, achipa vanu. Sina kusaruta kuti, awandewe mutangano uti. Kana chini tikafute zanu pia, chino kwa wanawe zanu pia. Chino ma NGO haya ukasika kumusha uchembele, zezi zingi chuta roti, yakuwa na NGO, yakuwa na NGO, avataruti. Wakata ura wakipinda kuti ya gazi za maelektro reform apana kana elektro reform bingwe chetana gaitu
abo vange vari sachigaro we MDC Alliance mudunhu re North America vatawanda dzokora vari parunare ku North Dakota ne Studio 7 tabata vo sachigaro ve ZANU PF mudunhu re North America va registra rumbira kuti twinze maonero avo
state of the nation yakaitwa na president taona isi kuti yanga yakabata ma area akawanda chaizvo maerano ne ku ma Clarice angari mumnyika kana kuti zvangazvo zvigonono zvangazviriko mumnyika tinoona kuti vataura nyaya yematicha akati vacha government yavo ichagadzisa nyaya yematicha vachaita zvinhu zvavanokwanisa kuti maticha akwanise kuwana pei dzakanaka nokuonawo kuti paizovo zvirehwa rehwa zvingaita kuti vaya vanenge vari pabasa vasiri pabasa hatiri kunyange neiyaya yekuti vanenge vakonzerera vanenge paita eri ishu yekuti varwara kana kuti vadii vakwanise vachikwanisa kuwana kupata kuwana mubhadharo wakakwana kana kuti unoita kuti vararame upenyu huri nani saka I think president vabata maeri akawanda
vamwe vari kutizve kunonguva kuvimbisa kwavagara vachingoita kwenguva yakareba asi hapana chiri kubuda
ko ndo zvinoitika kakuti kana uri mutungamiriri haugoni kunonzi Roma haina kuvakwa nezuva rimwe yakavakwa brick by brick president vakataura vachitaura pa state of inauguration yavo vachiti we are going to go through painful times uye nyika yedu tichaivaka nechitina zvinhu zvedu zvichifamba saka vari kuzama nepavanogona napa nokuti zvinhu zvakawanda zvakanga zviri behind munyika yezimbabwe pautongo hwavamugabe saka president varipo kununura nyika kubudisa nyika mugomba rayakanga iri kunyika zvichitaridzira even utano hwenyika ikonomi yenyika majobs tetra saka vari kuti kuvari kubata kuti zvinhu zvese zvitange kusumuka zvishoma zvishoma I think vanhu vanofanira kuti vafanira kunge tive nepatient tichitaridza zvavari kuita zvacho tiona kuti zvii zvavari kuita nokuti vari kuita zvakawanda
sachigaro vezanu PF mudunhu renorth america varegistra rumbira vari parunhare kucanada nestudio 7 Kava rekupedzisira pakati pemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato remaRepublican Party neva vari kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato remaDemocrats raitwa mangwanani anhasi sezvange zvakatarisirwa varume vaviri ava vatashurana zvakasimba sezvo mazuva esarudzo aswedera Blessing Zulu anotipanyaya inotevera.
Gakava iri raitirwa pa Cape Event Center pa Belmont University muguta reNashville mudunhu reTennessee. Ange achikokera gakava iri mutori wenhau Christian Welker wenhepfenyuro yeNBC uye ari mutori wenhau wekambani iyi kuWhite House. Nyaya dzakurukurwa dzinosanganisira yechirwere cheCOVID-19, nyaya dzezveupfumi, kugarisana kwemarudzi, kudzivirirwa kwenyika, kupindira musarudzo dzemuAmerica kunonzi kuri kuitwa neIran neRussia uye China, utungamiri, mamiriro ekunze nedzimwe. Panyaya yechirwere cheCOVID-19, vaTrump vati vane gwara rakajeka rekugadzirisa dambudziko iri.
So, as you know, 2.2 million people
Vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vaichotarisirwa kufa, asi takakurumidza kuti vanhu vagare mudzimba. Idambudziko repasi rose, asi zvinhu zvave kutoita nani.
Wide pandemic, it's all over the world. You see the spikes in Europe and many other places right now.
Asi vaBiden vati vaTrump vakundikana zvachose.
220,000 Americans dead. You hear nothing else I say tonight. Hear this. Anyone who is responsible.
Munhu asingakwanisa kukumbira ruregerero neuwandu hwevanhu vafa nevabatwa nechirwere ichi haafanire kuramba ari mutungamiriri wenyika. Vanhu vakawanda vari kutobatwa nechirwere ichi.
States of America. 1,000 deaths a day. And there are over 70,000 new cases per day.
Kunyange hazvo munguva zhinji panenge pachiitwa magakava akadai pasingawanzotaurwe nyaya dzevana vevanenge vachikwikwidzana, vaTrump vaunza nyaya yemwana wavaBiden, Hunter Biden, vachiti akaita zveuori achidyidzana nenyika dzakaita seUkraine.
His son didn't have a job for a long time, was sadly no longer in the military service. I won't get into that.
Mwana wavo akasiya basa muchiuto asakapiwa mari yakawanda nekambani yeBurisma.
Reputation in the world. I hear they paid him 183,000.
Asi vaBiden varamba nyaya iyi.
Nothing was unethical. Here's what the deal. With regard to Ukraine, we had this whole question about whether or not, because he was on the board, I later learned.
Handina chandakatadza pandaive mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, asi munhu akatopinda munyatwa ndiye murume uyu nenyaya yekuda kunyengetedza Ukraine kuti ireve nhema.
VaTrump vativo ivo chete ndivo vane mazano akajeka ekusimbaradza upfumi hwenyika yeAmerica. Asi vaBiden vati vaTrump vakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi uhwo hwavanoti hwaenda kumawere. Imwe nyaya yakurukurwa ndeyekuda kupindira kwenyika dzakaita seRussia neIraq musarudzo dzemuAmerica. VaBiden vati vakasarudzwa kutungamira nyika, vanobudira nyika idzi pachena vachiti hadzifaniri kupindira munyaya dzesarudzo dzemuAmerica. Asi vaTrump vanoti vaBiden pavaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakakundikana kuita izvi. MuAmerica vanhu vanovhota neuwandu hwavo mumatunhu avanenge vari, kana kuti Electoral College. Izvi zvakasiyana nedzimwe nyika dzekuti anenge avhoterwa nevanhu vakawanda nyika yose ndiye anenge akunda musarudzo. Matunhu akakosha kuti munhu abudirire musarudzo dzemutungamiri wenyika anosanganisira Pennsylvania, North Carolina, Florida, Michigan, Ohio nemamwe. Kuti tinzwe kuti gakava raonekwa sei mune rimwe dunhu rakakosha reOhio, tabata chizvarwa cheZimbabwe vazvidzai ruzvidzo kuti tinzwewo kuti vaona sei gakava ranhasi.
VaTrump vanga vakagadzirira kuti ndoda kukrasha mhuri kwavaBiden. Vanga vasina kugadzirira kuti ndoda kukrasha zvichataurwa navaBiden. Saka vanga vachimboenda off topic because vanga vakagadzirira mbvunzo isipo. Chavagona chete ndechekutizvo vakwanisa kukonesa vaBiden zvavakatadza mukuita vari vice president. Zvinova ndozvanga achingota kuti zvavakutaura zvakadii zviita. VaBiden vanga vakagadzirira zvakanaka chaizvo. Ivo vanga vachiziva kuti vanhu vandoda kutaura navo ndivo vai vachandivhotera. Pavatadza ndepekuda kupindira vaTrump vachitaura.
Gakava ranga richionekwawo nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kumativi mana ose, kusanganisira kuCzech Republic, uko tabata vaWelcome Zimuto vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kana kuti PhD paCzech University of Life Sciences, avo vati magakava aya akakosha zvikuru.
Ichi chidzidzo chikuru kunyika dzakawanda, kunyaya dzatinoti dzichiri kukura mudemokrasi, nyika dzichiri young, they are young in democracy, dzakafanana naZimbabwe nedzimwe dzakadaro dziri kuAfrica. Iri kungoratidza pachena kuti utungamiri unobva kuvanhu. Kana uchida kutungamira unofanira kupiwa utungamiri nevanhu, uye kana masvika panyaya dzematungiro enyika unofanira kunge uchiratidzawo vanhu kuti chii chaunoda kuitira vamwe.
Magakava aya anorongwa necommission yakazvimirira kana kuti Commission on Presidential Debates. Sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziri kuitwa musi wa3 Mbudzi, kunyange hazvo vamwe vanhu vatotanga kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mu Musika mutsva wemari weVictoria Falls Stock Exchange uri kutarisirwa kuvhurwa nhasi mudhorobha reVictoria Falls mushure mokupiwa mvumo yekushanda necommission inoona nezvekutengeswa kwemari yeSecurities and Exchange Commission of Zimbabwe. Musika weVictoria Falls Stock Exchange uchange uchishanda uri pasi peZimbabwe Stock Exchange uye uchavhurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mthuli Ncube. Musika uyu unotarisirwa kutanga kutengesa mari pamwe nekutambira dzimari nemamwe mabasa ose nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira varunyararo kaunye vanoti uhu urongwa hwakanaka chose kana chete mari dzevanhu dzinenge dzaiswa mumusika uyu dzikaremekedzwa. Ngati nzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa uhu urongwa hwakanaka zvikuru, urongwa hunofanira kukurudzirwa. Asi zvataona makore apfuura nezvatiri kuramba tichiona iye zvinezvi ndozviya zvinonzi nevarungu the taste of the pudding is in the eating, kuti kana urongwa uyu hwaparurwa mari ichange ichiiswa ikoko kustock exchange ndo yatichada kuziva kuti imari yekunze iri kubva kupi. Makambani ari kuisa mari ikoko kustock exchange vanokwanisa here kuzotora mari yavo yavanenge vaisa vachidzosera kunyika dzavo iya inonzi repatriation. Saka vakaisa urongwa hwekuti makambani aisa mari ikoko akwanisa kushanda nemakambani ari kunoko, kuti makambani ari kunoko akwanisa kuwana access kumari yekunze. Makambani ekunze iwo kana aisa mari yavo imomo vokwanisa kuzodzorera mari yavo kunyika dzavo dzavabva, chirongwa ichocho chinokwanisa kubudirira.
Tinoona kuti muZimbabwe mune musika nechakare weZimbabwe Stock Exchange. Uyu mutsva weVictoria Falls Stock Exchange mungaona uri musika ungakwezva vekunze here, nokuti tinoona kuti vakawanda vanga vasiri kuda kutengesa kana kushanda nemusika weZimbabwe Stock Exchange.
Musika weZimbabwe Stock Exchange uriko, asi musika wanga uchinyanya kutreda uchishandisa currency yedu yemuno. Uyu musika uri kuparurwa, vari kutaura kuti musika uchange uchishandisa mari yekunze foreign currency. Asi chatinoona nechatinenge tichikurudzira ndechekuti kana musika uyu waparurwa zviya zvema iya inonzi policy inconsistency yekuti nhasi hurumende yamira pamukuti, mangwana yamira pamuhacha, mangwana yamira pamusasa, ndizvo zvinoita kuti makambani ekunze vasave nechido chekuinvesta mustock exchange iyoyo. Saka zvatinoona ndezvekuti kuchaita kunenge kakuzengurira kaya kekuti makambani anenge aisa voudzana kuti imi maisa mari yabuda here, kana yabuda zvinogona kukwezva vamwe. Asi chirongwa ichi basa guru riripo pahurumende yemuno kuti kana vaparura chirongwa ichi chinofanira kunge chichiitwa zvepakajeka zvejekerere, kuti makambani anenge aisa mari voona kuti mastocks acho ari kutengeswa akadii, makambani anenge aita maprofit, maprofit akwanisa kudzoserwa mumari dzavanenge vachida, kana ari maUS dollar, kana ari mapounds, kana ari machinese yuan, kana ari majapanese yen nemamwe macurrencies akadaro.
Nyanzvi mune zveupfumi varunyararo kaunye vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette vamthuli Ncube vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission haina zvese zvinodiwa mukuita basa rayo rekurwisa uori. Mufinancial Gazette mekare hurumende inonzi iri kutanga urongwa hwekushanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika ichivakurudzira kuti vatangidze mabhizimisi muZimbabwe. Newsday rine nyaya yokusungwa kwevanoronga zvinhu zveguta reHarare amai Priscilla Charumbira vachipomerwa mhosva yokushandisa hofisi yavo nenzira dzisiri pamutemo. Amai Charumbira vano vemudzimai wemutungamiri wemadzishe vaFortune Charumbira nezuro vakapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi mana zvemadhora emuZimbabwe. yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanamukoma Jonga kandimire nevamwewo 627 ndoda kungotaura hangu kuti hurumende yegavhumendi yezimbabwe yauraya zvinhu ZANU-PF ngaisiyane navanhu.
Makadi makadi vashamarare, ini ndinogara kuDurban uko, ndiri zvangu paDurban apo. Ndoda kungotaurawo kuti hurumende ndiko kupererwa manje kwayakuita, nokuti kana ichiti inoda kuzotambirisa maticha mari vafa, hatizi kuti inenge ichizama kurevei, nokuti izvezvi vari vapenyu vanenge vachimborarama sei uye vanenge vachimbodyei, vari kunzi vakuzomirira kuzotambiswa kana vachinge vafa. Tinongoti musadaro musadaro vedu wee vanhu vehurumende, nangagwa kuti maticha wote hanzi ngaazotambiswa mari afa. Iwo kanzi utambiswe mari wafa ungada here? Aiwa munangagwa.
Panyaya yeCovid-19 ndokuona Zimbabwe iri kuita zvedambe. Inini ndaiwe kubare uko mari wese pasiyaso paipai. Vanhu vanga vakaita mavhu nemarara. Kuti nditarise chaiye chaiye akanga akapfeka masiki chaiye, hakuna kana hwani wandakaona. Kuti ndione hwani chaiye aiwe nesanitizer wachitengesa hembe dzedu dzemaused clothes avo. Pakazara zvekuti aiwa aiwa, tiri kumbonyeperana, hakuna kwatiri kuenda. Vanhu vakasateedzera zvinodiwa izvozvo. Aiwa, kunyeperana chaiko. Hatidi kana kutombonyeperana, ndakazviona nemazisangu.
Makadiko vashamara veyunivhesiti yoseven? Zvonakidza izvi. Ndino murombo chaizvo nokunzwa vamangwana vachitaura kuti shandai tichazokupai chema ye500 yusa kana mafa. Havana basa nedzidzo yevana, nokuti vanozva kuti nyange ukapasa nyange ukagraduata zvakaita sei basa racho hakuna. Saka vanotoona kutoti zviri nani vanhu vatorega zvavo kudzidza. Izvi zvakaoma, izvi zvinoshamisa kuti hurumende inoti ichanda nigokupa chema. Aya, ini ndatosarenda nazvizvi. Zvinokisa vanhu vamwari. Ameno maticha namadhokotera namasoja namapurisa, ingofungaiwo zvingakubatsirai muupenyu. Hazvina zvezvinobatsira izvi kuti munoti tiri kushandira hurumende, hurumende isina basa nemi. Kana
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Nyaminyami sound nekambo kavo zviri nani tirambane. Zvimwe zvinonetsa kupindira sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano masere anomirira varayiridzi anozvidza gwaro rezvichemo zvavo kumutungamiri wenyika, vachivakurudzira kuti vapindire muhurukuro nevarayiridzi. Vamwe vanoti zvemamiriro akaita zvino munyika zvakataurwa navaEmerson Mnangagwa neZuro hazvina kana chokwadi mukati. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevavari kukwikwidzana navo vaJoe Biden vaita dhibheti ravo rekupedzisira pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvidzimwe nhau. Ini ndini Tanuna Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.